sadiki yagona kuti yaita resolution yekuti aiwaka Zimbabwe maimboti ni masanctions ari targeted muchiti ndava mugabe nemudzimai wavo zvino iye zvino hapatisina kuti masanctions achivepo nekuti chekutanga takateedzera constitution tikaenda kuma elections na 2018 my elections akabuda zvakanaka ZANU PF ikawina MDC ikaruza saka kana waruza unomirira 45 years saka apa hapatisina kuti masanctions ndechi
asika pane zvakawanda zvakataurwa nehurumende yeAmerica kana naiyo European Union kuti zvitange zvaitwa zvirangwe zvisati zvabviswa kunyanya kuvandudza mimwe mitemo inonzi inotyora kodzero dzevanhu
iye zvino kwatiri kuparlament uko president vakati varida pachavo ivo vega vakati vanoda kuita mapolitical reforms malaw reforms media reforms zvaidiwa nevakati tarira masanction ende takaita tikuita iye zvino taita takabvisa posa tikaita mopa iye zvino takabvisa aipa tikuisa iye zvino tikutotanga svondo rinouya tikutofamba tichibvunza vanhu nebill nyowani refreedom of information bill tirikufamba naro Zimbabwe media commission bill riri kutouya tirikufamba naro zida bill takapedza iye zvino pari kuvhura parliament tiri kutopinda muparlament kuti rizvifambe takadaro saka zvavakati tiite tiri kuita iye zvino mushande commission yaAugust 1 tikuimplimenta zvamarecommendations tiite hurumende iri kuita yavakati iyo zvakataurwa nemaobserver pamaelections paya international observers iyo observers commonwealth observers wese aida kuobserva tiri kuita implimenti zvavakati tiite marecommendations saka tiri kufamba nezvavakati tiite saka masanctions achiri kutsvagei pakadaro ndozvataura nesadhikindosaka sadhiki yakuti hatichaziva kuti masanctions ramuri kuda kana zvazvino saka yati aiwa masanctions taakutaura nemutauro umwe chete sesadhiki kuti aiwa icho zvekuti Zimbabwe ichiramba iri pamasanctions hatichada ndozvakataura nesadhiki
asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaparadza vari kuti nezvakaitika musi wechishanu zvinogona kunetsa kuti vekunze vati zvirango izvi zvibviswe vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu
mapurisa haana kutyora kodzero dzavanhu vanhu ndovakatyora kodzero dzavo koti yakati iyo aiwa imi kuratidzira kwamuri kuda kuita hakusi pamutemo imboregerai dai vanhu vakaregera